vachitaura pamaringa ehero dzeka nhasi vamugabe vati vakataura nevakuru vakuru vemasoja vakavaudza kuti izvi hazvifaniri kuitika zvakare vamugabe vati vanda runyararo sezvo nyika yatarisana nesarudzo dzegore rinouya
That incident or incidents when a few soldiers took to the streets to beat policemen is regrettable. I've discussed it with the commanders and asked that they talk about it and try to prevent its recurrence.
Mukuru wemultiracial Christian Democrats vaMathias Kushutu vaudza Studio 7 kuti mashoko avamugabe akanaka chose sezvo nyika ichifanira kuva nerunyararo
chokwadi tese tinogona kuurira nemashoko akadaro kuti tinoda kuti nyika inove nerunyararo uye zvakakodzera zvikuru sei kuti tizive kuti vacho vari kuitawo runyararo kwavariwo kune runyararo endi kuda zvisina kumirawo zvakanaka nezvekuti vese ndeve runyararo mapurisa masoja acho vese pamwe chete vanhu vanofanira kunge vachitorespekta
vamugabe vashorawo vamwe varimi vechitema avo vati vari kushanda nevamwe varimi vechichena avo vakambenge vatiza munyika
vari kunyengwa sekunyengwa kunoitwa madzimai vasikana vanhurume vachibvuma hauta haumbofunga here kuti ndiani iyeyo ari kudaro munhu wangu here farming expert wangu abva kuministry yeagriculture abva kusouth africa vaakudumbidza zvino vakuona kuti kwavo vakatizira kuye kune ndamo dzakakomba
mutungamiri wenyika ashorawo vamwe vanhu vemuzimbabwe avo vati vanotsigira zvirango zveupfumi zvakatemerwa zimbabwe nenyika dzakaita sebritain vaenderera mberi vachitiwo hazvigoni kuti nhengo dzebato rinopikisa dziradzikwe panzvimbo inovigwa magamba yeheros aca
tinenge tichiti ngavachinje pfungwa dzavo idzodzo vaone kuti nyika yakauya neropa zvatiri kutaura nhasi zvinovongoramba vakasadharara kudakara munhu afa vamwe ukochima kuti adai mamuiso paheros aca zvitoizvo togomira panapa tichiti akaitei chimbofungai kuti vakure vembisi vakashaya nokuti zvinge zvonzi isaya muichiriwo paheros aca nokuti akavamba mdc akavamba mdc karepo tinoisa pano chigomuchema tichiti akaitei
mumwe mugari wemuharare vajohnson chirwa vaudza studio 7 kuti zuva remagamba rakakosha chose uye vanhu vemuzimbabwe vanoremekedza magamba kunyange hazvo vasiri kufara nemaitiro emamwe magamba akaita semutungamiri wenyika vamugabe
inokosha zvisingaite because vanhu vaya vakabuda muno vana vakaenda vakana mukoma wedu vakaenda vachinorwira nyika icho sacrifice yekuti hapana chinopfuura ichocho kuda nyika thats patriotism nokuti patriotism yekuba yatinonzwa ii
vatiwo zuva ranhasi izuva ravanonyanyorangarira magamba asina kudzoka kubva kuhondo mukuru webato rinopikisa refree zim congress vajoseph busha vati zuva remagamba rakakosha chose uye magamba ose anofanira kuchengetedzwa nehurumende
zororo remagamba rinokudzwa zvikuru nokuti ndo vanhu havasi vega asi ndo vanhu vakanga vachitungamirira mukurwisaniswa kwakaitwa nana smith kuti tinge tiri pano saka tinovakudza nebasa ravaita nezvese zvaari kuita nanhasi nokushinga kwaakaita nokuzvikira kwakaita munguva idzoo
mumashoko avo pazuva remagamba mutungamiri webato guru rinopikisa removement for democratic change vamorgan tsvangirai vati zuva ranhasi rakakosha chose uyewo zvinofadza kuti vakarwira hondo yerusununguko vave kuonawo kuti vakarwira munhu mumwe chete nemhuri yake vaenderera mberi vakati magamba akarwisa hurumende yeudzvanyiri yerudhizia asi hapana kana mutsauko uripo pakati payo nehurumende yavamugabe vati vanhu vese vanofanira kunyoresa kuti vavhote musarudzo dzegore rinouya kuti vachengetedze rusununguko rwavo vatsvangirai vativo vechidiki havafaniri kubatwa kumeso navamugabe pamisangano yavari kuita mumatunhu akasiyana-siyana vati vechidiki vanofanira kuziva kuti remangwana renyika riri mumaoko mavo ndakamirira studio 7 muharare ndini ivan chifera